chiziviso ichi chakaitwa namabharani wedhorobha iri Engineer Edward Mukarapirwa nezuro. Kanzuri ichambomisa kutakurwa kwemarara, kufambisa kwenhakura varwere kana kuti ambulance pamwe nemotokari inodzima moto uye kuendesa vashandi vayo kunogadzira masuweji nemapaipi emvura anenge adhuuka mudzimba.
Tava tingati semasvingo City Council tava nevhiki dzinokwanisa nhatu tichizama kutsvaga dhizi mumaket tichirishayiwa. Saka izvi zvaita kuti atingati maminimum stock levels edu aya azoita run out. Saka ige zvinezvi tanga tasvika pachinhano chekuti chero even kuti tikwanise kupa mota dzedu dzinosenga marara kana mota dzedu dzinodzima moto kana maambulensi edu fuel yemhando yedhizeri tanga tisisina. Asi nhasi kuti zvazvinoreva ndezvokuti kana tikashayiwa fuel mumaket, zvazvinoreva ndezvokuti macritical services akaita sekutakurwa kwemarara, akaita sekuatenda masuwa blockages, akaita sekuatenda maaccident scenes, akaita also sekutakura varwere nemaambulensi edu zvinenge zvava compromised.
Mashoko aya agamuchiwa nekunyunyuta nevagari vachiti kana kanzuri yadai zvinoreva kuti yakonewa basa uye zvinogona kukonzera kupararira kwezvirwere mudhorobha ragara rine dambudziko remvura. Mugari wemumusha wemusta quad 2 vaRichard Munyene vanoti kanzuri inenge yaisa upenyu hwevagari parumana nzombe nekuti zvirwere zvakawanda zvinogona kupararira.
Edaninga tori munjodzi yezvirwere zvakasiyana-siyana nokuda kwetsvinyaya tinenge taugara tinayo muzimba, uyezve kusina kuti mvura tinotosangana nezvirwere zvana kolera vana typhoid. Saka tiitori mudambudziko risingaiti. Saka kanzuro ngaione zvokuita nguva iripo.
Mumwe mugari wekurujeko vamaxwell Zenda vanoti kana kanzuro yamira kuita zvose izvi zvinoreva kuti yavharwa nekudaro vakuru vayo nevashandi vanofanira kumira basa nokuti vakonewa.
Zvazvinoreva ndezvekuti ari kutaura kuti maresident ambomiri kubhadhara mari yemabills zvese ndozvotiobaratsvangu nekuti kana vachiti havana imwe alternative yekuti vatakure marara kana kuti vabva padhuka kana kuti mvura yaita zvakati zvakati ndavabvari kana kuti zaina iyo the whole council ndozvinoratidza kuti havatadza badiminiti. Ndavarege kuti zviri kuitwa kuHarare ndozvatinoita kunonoo. Harare nemasvingo zvakatosiyana. Separate entities but they are all council.
Resangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanoti kanzuri haifaniri kusvika pakuchaisisa mazano ekuwana zvikwanisiro zvebasa nekudaro inofanira kuita musangano nevagari kuti ipiwe pfungwa dzekukunda dambudziko iri.
Vanoratidza kuti vakundikana nekuita basa rekanzuro rekuita zvinoda vagari. Zvavatinobhadharira mari sevagari.
Meya weguta remasvingo vakore maboke vati dambudziko iri riri kuvashungurudza asi vari pakati pekukumbira hurumende kuti ipe makanzuru dhiziri kubva kukambani yenyika yenoxim kuti vasamire muzviteshi zvemafuta izvo zviri kunetsekawo.
Fuel iriwo basa guru rinoita kuti service delivery ifambe. Taachitongokumbira kugovernment kuti tidzokere kumasuwe zvataiita kare zvekuti gavhenmendi yaitipa fuel direct ichibva kunoxim. Zvisingazvaiva zvichiitwa kuti tiwane fuel panguva yashaifa inofanira kuti tiiwane. Iko zvino dambudziko ratava naro kuti tinondomirira pamafilling stations ende tinochipuwa riri limited. Saka service delivery inenge ichiaffectika. Saka tinongokumbirawo kuna kucentral government kunyanyanya kuministry yedu perende ministry kuti tigadzirisirewo nyaya yekuti malocal authorities atorere kunoxim fuel.
Vamaboke vatiwo magaraji ane mafuta ekufambisa dzimotokari ari kutengesa nechikero chemari yepamukoto uye kanzuro haibvumirwe nekutenga kumagaraji aya. Vaenderera mberi vachiti magaraji avanotenderwa nemutemo kutenga mafuta aya ave nemavhiki akawanda asina. Vatiwo vataedza kusimudza nyaya iyi kugungano remakanzuro reurban councils of Zimbabwe kuti vaone kuti vangaite sei sezvo makanzuro ose asangana nedambudziko iri. Gurukota rinoona nezvematunhu munyika vaJulai Moyo vati vange vari mumusangano pavabatwa kuti vatipe pfungwa dzavo padambudziko iri riri kusangana nemaguta akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mtimba.